Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vati vanhu vaya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina certificate yekuti ari negative kuti agoonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva muhosipitari yehurumende yekunyika kwaakabva anongoikatenda mauya asima kuzokera zvakarepo nao muzouya kana mane chitupa chakakwana tinoshayudza kuti ine utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndiwo mutemo waakuiwa chekuita kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus mujeu saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus bonzi.
Kusvika musi wa1 Kurume, Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavhairas, uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vaziisawo kuti pane chizvarwa chekuzimbabwe chaibva kubahrain nechimwe chekuchina vakaongororwa pachipatara chewilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhwu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauro webato guru rinopikisa munyika valuka Mborinyoka vati kunyange hazvo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwanahwo vasapinde munyika, hurumende inofanirawo kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi chotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa ana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kutinge tine mamezhazi atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasi kupararira munyika medu. Zvachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaya nemacertificates aefect, hatina mukana wekugona kutesa. Zvino chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kuzotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa voburiswa ndevapi. Majere emuzimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. Vaziyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe kazembe vatiwo hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzenational sports stadium nebaba fields kuitira kuti zimbabwe ikwanise kutamba mutambo wavo wecaf nealgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi necaf hadzikodzeri kutambirwa mitambo yecaf sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa national sports stadium nebaba fields vachakumbira caf kuti mutambo Zimbabwe nealgeria musi wa 29 Kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.